Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Achatamika decision yedza kuti tinogona kuti toti takuda kuremembe kuti tiri kuverere kumataundi kwedera. So tikuda kuona kuti tozvikwanisa sei.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa nemusi wechipiri vamwe vabereki vachichema-chema nekudhura kuri kuita zvinhu zvakaita sembatya dzekupfeka nemabhuku. Sangano reZimta rinoti varairidzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa nemusi wechipiri sezvo mari dzavari kupiwa dzisiri kuvakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuchiri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kutarisira kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi. Bepanhau reSunday Mail range raburitsa mashoko ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo hurumende yagadzirisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba. Zvichemo izvi zvinosanganisira kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye vana chiremba vanotiwo vanoda kutambiriswa mari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaObdai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vabutawo tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Pari zvino mamembers edu havasati vadzokera. Hakuna mamembers edu eassociation vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, supposed to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nana chiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndezvekuti mamembers vedu mazhinji vari kuramba kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position yekuti as the executive atisati tamika decision yedza kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiri kudzokerere kubasa within 48 hours. So tikuda kuona kuti tozvikwanisa sei. So mangwana kusana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyanasiyana nemacentral hospital tine mameetings each and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana-siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe zviripo zvati zvawiriranwa but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvese zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kuNatfarm ye2.2 million but vana chiremba vari kuti mishonga iyo haisati yapo. Ndinoda kupa muenzaniso yekukadona muguta rinonzi Kadona mushonga iyo aisati hapo pane manhumba zvedu atoendawo kana tasaona kuti mushonga yapo here aisati hapo muchegutu zvimuchetezvo so tiri kuti munhu zvipatara zvizhinji zvinosvasa zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here sekuziva kwedu kuti hurumende inogona kunge ichizochinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera so vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yakona chiremba here duty free ese so it's a point of saying kuti we are in agreement partly with nezvataura but not necessarily with everything asi panyaya ihuru yekushungurudza inyaya yeremuneration yemari kana chiremba hasofara zvacho zvakasvika pano hurumende
asi kahurumende iri kuti muna kubvumbi ndo pairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi
ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa-$10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014 so isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti poo mari yakadai yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai so pane kasort of mistrust between the government and the employer zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three hatizivi kuti government pamwe inogona kuti yati muna april yotiwedzera mari ne100 rtgs of all the things tawedzera nertgs saka hatisina anditi kukakuvimba nehurumende kuti vanachiremba vari kuti muna april mach kana vachiti vari kutiipa zvakadai zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagreya ipapo kuti muna april chazvo tinge tii pasi kwete kuti tozosvika muna april tozosokekana kuti tapiwa kana kuti dhola kana zvakamira se so ipapo ndopane kakusa kutrasta maagreements ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende
saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzera kuita
pane vanhu vaiti vabva kuoffice of the president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika
avo vanga vari mubati weumwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Prince Mutau vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri sezvo mari dzavo dzemuhoro dzisiri kuvakwanira. Varairidzi ava vanoti vave kudawo kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vayo nemari dzekuAmerica sezvo isingadhinde mari. Mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUZ anotiwo ari kuzoramwa mabasa kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadai vabereki vakawanda vanotiwo zvinhu zvavaomera zvikuru zvekuti vanogona kutadzawo kuendesa vana kuchikoro kotoro ino. Kuti tinzwe nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vabereki, tabata mumwe mubereki ari kuchipinge vashingirai Mambuyengwe.
Vana vandinoende kuchikora pangu pagore rineri zvinoti kandokende grade 1 kanodiwe kuti kubhadhara kuchikora is $30 kandokende grade 1 mabhuku acho anodiwa anode $4 rimwe yunifomu yavaunge 2 yako akako kusanganisira nekiti yacho ndizvese pamwe chete $62 kwozouya uyu unode kuende kusekondari form 2 paschool fees is $100 ischool fees iyoyo pamabhuku unodiwa 15 macounter book rimwe rinze pamacounter book pava richite $9 idiwa ari 15 kudaro yunifomu yacho yanga iri $9 nezero nhasi ino ndaiona yapa 105 ndokusekendari kuti dzacho dzadziri pa $64 ndokusekendari wacho iyenawo saka upenyu hwacho hunenge hwakatotiomeridzikozi kana kuti ini wacho kuti ndione pokuone mari dzedzo dzese dzindiri kutaura panapa hapana ngekuti hatishandi.
Vamuri kuti vamwe vakwidza ava vari kupa zvikodzero zvei zvekuwedzera mari idzodzi dzekutengesa zvinhu zvechikoro
vanope zvikodzero zvekuti kwanzi isusu kwawo mari kumukoto yokotenga zviro zvedu zvinotenga ngemayisa zvine mari mukoto saka tichikwidze kudaro ndinovanotaura izvozvo aya hatina petinoone mari ngekuti zvino zvino muzimbabwe makushandise bhondi saka bhondi ramtozigane mashakani nemashakani emiti imweni rikatodzanei kwedu unono yakadai zvine namita kana mikura zvekuti haina mari yezi tingati imari saka iyewo ndozvootopotawo veidini veizenga ndizvo izvozvo
zvino nemamiriro azvakaita mungakwanisa here kuti vana venyu vaende kuchikoro kana kuti zvichatonetsa kuti vatange zvakanaka
zvinotonetsa kuti vatange zvakanaka because kana neni wacho yekutorya yacho mari yekutorya yacho inotondinetsa manje iyoyo yacho iyoyo ndiione kuti vaende kuchikoro neyekurya yacho inini wacho neyekudiiona ndidi mashaya because daendeyani ndingaende kubasa kubasa kwacho hakubhadharwi mari yacho muzimbabwe munu dakutode mayusa
ko ivo vezvikoro vari kubvuma here kuti mutaurirane navo kuti mupote muchibhadhara zvishoma nezvishoma
vanongagona havo kubvuma but machidambudziko rekonge rekuti chitetinde chawanda manje zvekuti hai onawo vanenge veitoda kutoryirawo apapo asi dai kwangu chikare kuya kuya manje vainase kuzvainga zviri nyore
mumwe mubereki vashingirai mabuyengwe vanogara kwakondo kuchipinge vachitaura nestudio 7 zvichakadaro vamwe vari kudzidzira basa rekurayiridza panyadhiri teachers college vanoti havasi kufara nenyaya yekuti vari kunzi vabhadhare zana remadhora ekuamerica rekutenga motokari ichashandiswa nechikoro ichi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wavari kudzidzira urayiridzi pachikoro ichi vadarlington nyakabau
tipatipi attachment handi taifanira kubhadhara $452 yataibhadhara tichidiisusu taibhadhira 192 pakutanga kwetemu then tobatirwa stop order ita tosada tosikidaz 192 yetu pa 452 but then ari yakazokwidzwa yabva yanzi iyo yese isusu tosangana naexternal tiri mutemu 5 yetp yekupedzera saka pamari yaexternal ikai pane 145 yaexternal asesa wekuinvesti of zimbabwe then imwe $52 takanzi ndeemamoju kwozoti iko aya mabhondi aya then fees yedu yeseka yaakuita 584 tbc pa 584 baibaika pane $100 straight maus saka takazoti iyeye 584 ka ine 100 us plus yaexternal 145 nefifty2 yotipa 781
ko sei muri kunzi mubhadhare madhora ekuamerica
takanzi isusu college iruda kutora motikari yekuasesa vanhu kutp saka kubhadhara juti inofanira kubhadharwa riri kumaus dollars
muri kuwirirana nedanho herere
tisi kuwirirana takatombozamawo kutuma vanotimirira semastudents kuti iko tivaendeso kwatimanefecta kuministry but izvo zvakanzi izvo watakakandatuma akazotyikidziwa tyikidziwa necollege haana kutozoenda
ko madii kungonyora tsamba yenyunyuto moendesa kuministry kwacho kana vanhu vachitya
okay isu tanga tisina manje kuti tatori semavamwe mastudents ozveduwa tatiazitozvichatozvichongozviitawo sei but watakambotuma president wesrc westudents board akanga abatana neimwe anomirira organization yenzvikosa inomirira mastudents yazimbabwe yese but uyu president wesrc yecollege yedu semastudents ka haana kuzokwanisa kuenda kusangana napresident wezvikosa nenyaya yekuti akatyikidzwa achitya kuti kosi inopera
muri kukwanisa here kubhadhara mari dziri kudiwa idzi
mari hazvi kutombokwanisika zvekutoti yaina hangu vanditotarisa kuti ndikutodhifeya kutoti ndotatindozoti ndobhorotsvaga mari then ndozvota tozodzoka after 2 terms kana zvinhu zvinenge zvanaka asi kana zvina kunakawo kutoita se kungomira zvakati zvanaka
muri kubvumidzwa kubhadhara here maRTGS dzimwe mari idzi kana kuti vari kungoti vari kuda mabhonda
maRTGS yavari kubvuma but pane 100 us yavari kuzoda kana usina 100 us iyoyo hauonekwe naexternal asesa wekuinvesti zimbabwe iyoyo
mumwe wevari kudzidzira basa rekurayiridza pachikoro chenyadhiri teachers college vadarlington nyakabau vachitaura vari parunare kwamutoko
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne-9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne-15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naEvans Zininga.
Muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura navanzvadzi vedu Shaleni Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage-tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipa henyu makadiko.
Veruzhinji vari kubvunza-bvunza kuti Shaleni Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu, anyanyoitei kwa geza bhazi here? Ndiani anonzi Shaleni?
Shaleni is a fashion designer.
Basa rinoitwa na fashion designer nderei?
Basa rinoitwa na fashion designer rekusona, kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom-made clothing.
Zvatinoona zvichiitwa pa-TV nevarungu zviya?
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvi?
Ndakazvidzidzisa ndega. Zvimwe ndakazvidzidzisa ndega as well as ndakamboitwa mentorship kuSouth Africa na Sonwabile Ndlamase. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can't train more on marketing my label, my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, my fashion shows, and the kind of people who market.
Saka hii tarenda gare kutoshwaru wanare?
Ayo, wachiku chakabra unamwari.
Tons wa okuti munombo enda okuma fashion show ano chikisa chayazo takanzwa yeku inonzi Washington DC fashion show, fashion week, muchikwana kwana wekoko. Kunenge kuchumboitwa sei koko?
DC fashion week, one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer, anofa kwa kasiana siana, anodizana jaka siana siana, vakwanise kushowcase patalent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouyawo, vanogona kuchenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira semafashion designer kuisa label yako idzikanwe nevanhu vari kunze nevanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenta vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there, vanoreta kuti, do you qualify to be a part of this fashion?
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musi wa22 February 24.
Matoigadzirira herei?
Tokutogadzirira, so total.
Ko, tinomboona ivo sister Shalina ava vachibuda-buda kumwe kwakawanda-wanda, takambokuona pamavhidhiyo emusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda-wanda, munozvikwanisa sei kukubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Chakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvineka link cause zvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvanhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvimamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanaja stress, dzimwe nguva peer pressure, dzimwe nguva vamwe vanenge vasina confidence on stage. But inini, I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikanawo wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemurai achiti kana ndakura ndoda kuzoita saSisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kunzoko vada kubudirira muindastry yandiri. Work hard, believe in yourself, have passion for zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paInstagram. Instagram yangu inoti simply Charlemub, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiwana paFacebook Charlene Musonza. Oh, website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru hanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichiri kukurukura navanzvadzi Charlene Musonza, fashion designer veCharlemub brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanhasi togumira pano, musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ivanza Zininga nechirongwa Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Asi nhasi chirongwa ichi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah. Mukoma Wande, tinotarisira kuti vanozodzoka zvakare svondo rinouya. Ngatimbonzwei chirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica.
Gore ra 2019 takaripinda zvakanaka, takanga tine crossover 2019 kuHarvest International Church yakabudirira chaizvo. Takava nenguva yakanaka, takanga tine vaparidzi vakanga vabva kunze kwenyika. Takanga tina Reverend Chivaviro vakaimba vakaparidza zvakare, uyezve takanga tina Bishop Tagara vakaparidza zvakare. Takanga tine vamwe vaimbo vanenge ana Lloyd Tevedzai na Wellington Kwenda, vamwe vazhinji venyu munomuziva ari kunoko kuDallas mazuva ano. Saka ndemwe akaimbira vanhu chaizvo musi wacho iwoyo.
Sevhisi yakatora nguva yakadii?
Takatanga kuma 8:30 manheru, takazopedza zvatova kuma 4 mangwanani, vanhu vachiri kunakidzwa, vanhu vasisade kuenda kumba. Basi takava nenguva yakanaka chaizvo, yakatora nguva yakareba kusvika kuma 4 makuseni.
Gungano racho rakavingwa nevanhu vakawanda here?
Kwakauya vanhu vakawanda, hatisatamboona zvakadaro kubva taita mamwe magungano. Gore rino rakanga rine mutsauko, rakanga rine musiyano. Nzvimbo ndo yakatoita diki, asi makanga makazara. Takaona vanhu vazhinji chaizvo vachiuya. Nyanyanya chimwe chikonzero ndofunga ndicho chekuti takanga tiri machechi akati wandei vatakaunganidza. Saka takawana vanhu vakawanda chaizvo.
Vhesi ramungati makapinda naro pavafundisi vese vakashumira pazuva iro?
Takava nenguva yakanaka, takaparidzirwa naReverend Chivaviro, ndingati donzo renyaya yavo. Vakariwana kubva kuna bhuku yaMako, Mark chapter 11, pane nyaya yaJesu achitaura kumuonde. Ndichaverenga zvishomanana vhesi yacho yavakaverenga, inova Mark chapter 11 kubva paverse 12. ndichaverenga nechirungu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee thereafter forever. Ndo vesi avakaverenga avakati paridzira vachitaura nauye kuti ko zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvingatitaridza mashizha kunge tichawana zvekudya paari kunge tatarisa toshaya zvingati mafruits kubva pamuti uyo zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvinofanirwa kuoma gore rino. Saka vakakavatidzisa nhau yekutaura yekudzidza zvekutaura taura ku zvingange zvichiitika muupenyu hwako kungava mafinances ako kungava kubasa kungava marriage yako chaizvo tine simba rekutaura zvinhu zvakanaka mairi zvichiitika.
Imimi muchienda mberi mugore rino ra 2019 chakanyanya kukubatai?
Kazhinji hatinyanyonzwisisa simba rekutaura zvinhu iri. Dzimweni dzenguva tinongovhura muromo yedu tichingotaura zvisatisina kufanira kuti titaure, asi tikavhura muromo yedu tichishandisa mukutaura zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinosvimudzira, zvinhu zvingatibatsira chaizvo muupenyu. Ndo chinhu chandakafarira ndakabatwa chaizvo kunyanyanyanya mugore rino ra2019. Chinhu chandinoshuvira kuti ndiite mukati meupenyu hwangu. Ndinofunga nevazhinji vakanzwawo shoko iroro, nhau yekutaura zvinhu zvinovaka kuvamwe. Anytime patinenge tichitaura, tichitaura zvinhu zvinovaka, zvine zvinosvimudzira, pane kutaura zvinhu zvinopfutsa nguva dzose.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana, muchitipendera nemunamato.
Tinogona kunyengetera. Baba, tinokutendai panguva ino, tinokutendai muri Mwari vanotigonera. Tinoti Ebenezer, matisvisa pano, makatitangisa gore ra2018 rikapera gore ra2018 tatanga rumwe gore zvakare ra2019. Taakuchinamatira ngoni dzenyu nenyasha dzenyu pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pemhuri dzedu. Murambe muchingotitungamirira muchifamba nesu mugore rino ra2019. Tinonamata kuti muvhure masuo kune avo vane masuo akavharika. Tinonamata gore rino, Baba, kuti muwazarure vazhinji vanotsvaga mamarriage, vazhinji vanotsvaga mabasa, vazhinji vanotsvaga zvakasiyana-siyana. Gore rino, Baba, ngavasangane nechiedza chenyu. Gore rino ngavashanyirwe nemi. Munotaura muchiti pese pamunoshanyira zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja. Ndinonamata mungwananano kuti muchinje, mushandure zvinhu mukati meupenyu. Nevese vakapterera, vese vari kuterera panguva dzino, ngavaitiwe zvakanaka nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Aiwa, tatenda mufundisi Dube. Apo mamange makateerera kuchirongwa dzechitendero. Apo tange tiri kutaura namufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Sangano reZimta revarairidzi rinoti varairidzi vari pasi pesangano iri vacharamwawo mabasa nemusi wechipiri panovhurwa zvikoro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.